This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina gumiguru 22 2015.
Makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapurisa ekwarusape anorova nhengo yeMDC ndokuichengetedza pakamba yavo pamberi pekuratidzira kwakarongwa nebato iri mangwana kwarusape.
Kushandiswa kwezvinhu zvehurumende nemudzimai wemutungamiri wenyika pamisangano yeZANU-PF kokonzera mutauro munyika.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri weNational Constitutional Assembly, Valavmo Maduko, vanoti yasvika nguva yekuti nyika itongwe nevachiri kutemwa dzinobuda ropa.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mukuru wemapurisa munharaunda yeRusape ari kupomerwa mhosva yekuzvindikita imwe nhengo yeMDC yanga yaenda kukamba yemapurisa kunobvunza nezveurongwa hweMDC hwekuratidzira kusafara neutongi hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuri kuda kuitwa nebato iri mangwana maRusape makare. Mutori wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri weMDC Tim Dunhure Manicaland vaTrevor Saruwaka vaudza Studio 7 kuti vanoona nezvekurongwa kwemisangano kumakoni central mubato ravo vatazviona marima vakarohwa zvakaipisisa nemukuru wemapurisa kana kuti dispo wemarusape nezuro achibatsirana nemamwe mapurisa asina kudongwa nemazita avo. VaSaruwaka vanoti vamarima vakarohwa ndokuchengetedzwa nemapurisa mushure mekunge vaenda kunonzwa mhinduro yemapurisa pamusoro peurongwa hwebato ravo hwekuratidzira kwavari kuda kuita mangwana.
Saka adaidzwa kudaro nadispo anonzi Gwangwara Gwangwawa, vakabva atanga kubvunzurudzwa kunzi sei muchida kuita demonstration, sei muchida kuti Mugabe abve, muda kuti abve kuenda kupi? Mibvunzo isinei nemapurisa, hazvinei nemapurisa zvokuti Mugabe anobva achienda kupi, ane kumusha kwake. Isusu MDC toti ngaadzoke kumusha kwake. Saka mukari mekubvunzurudzwa akazodzamara vaakumurova marima uya. Wapedza kumurova vakada kumumanikidza kuti abhadhare admission of guilt fine pasina mhosva yapara. Marima ndokubva aramba. So ndichitaura kudai akabva aiswa muusungwa kubva nezuro kuma11.
VaValentine Ziswa vano vemunyoro anoona nezvekurima mukomiti yepamusoro yeMDC National Executive vaudza Studio 7 parunhare vari kwarusape kuti nhengo dzebato ravo dzanga dzaenda kunoona vamarima pamwe nekuvaunzira chikafu dzarambidzwa kupinda mukamba nemapurisa anga akapakatira zvombo.
Tasvikapo kuseni vanhu vangaida kuvaona varambidzwa kupinda. Masikati ano tasvika zveipapo tikarambidzwa kupinda. Vachingoti ngakupinde munhu mumwe chete bedzi anenge achivapa chikafu.
VaSaruwaka avo vanove zvakare mumiriri wemuchasa central paramende vati vamarima vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana kunyange hazvo zvisati zvanyatsozivikanwa kuti vari kupomerwa mhosva ipi.
Saka hationi kuti vamarima vakasungirwa nyaya ipi. Bumbiro redu remutemo rinotendera vana venyika ine kuti varatidzire vasarudze bato ravanoda vaite zvavanoda mukati menyika ine inonzi yakasununguka. Asi zvakaitika nezuro mucherechedzo mukuru wekuti tichiri kure nerusununguko tofanira kutoshonga dzichibata kuti nyika yeZimbabwe isununguke.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo richaenderera mberi nekuratidzira kwavakaronga uku zvisinei nekuti mapurisa anoti kudii.
Ndizvozvo isusu sebato rinoteedzera mutemo wenyika ine takaita pedu rekuzivisa mapurisa kuti taneta nezviri kuitika munyika munomu. Tinoda kuti tiwane mukana watinoragidza sevana venyika ine kuti zvatinoda ndezvipi zvatisingadi ndezvipi. Saka zvekuti tichaita raundi hatichaiti here Ndingangoda kuti uzive kuti mapurisa takatovaudza chinangwa chedu.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wemapurisa Marusape, vanzi vanonzi Dispo Gwangwava, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, sezvo mapurisa ose anga achidaira nhare pakamba yerusape, anga achiti havasi muhofisi mavo. Mutauriri wemapurisa, amai Charity Charamba, vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi, sezvo vasati vanzwa kubva kune vamwe vavo vavanoshanda navo, vari mudunhu reManicaland. Zvichakadai, vasari waka vanoti kuratidzira kwavari kuda kuita, kwakanangana nekuti vamugabe vabve pachigaro, vachiti hurumende yavo yatadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Asi vamugabe pachezvavo vakaudza nyika yose pavaitaura mamiriro akaita zvinhu munyika muna Nyamavhuvhu kana kuti State of the Nation Address kuti vane chivimbo chokuti upfumi hwenyika huchasimukira zvakakomba munguva pfupi iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Ini ndini Blessing Zulu. Svondo rino nerinotevera ndichange ndichikupai hurukuro nezanu PF uye mapato anopikisa nezvekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nasi tirikuita hurukuro namuzvinafundo Lovemore Maduku vebato reNational Constitutional Assembly. Mangwana tichange tichitaura naDr. Simba Makoni vemapambo kusile Don. Vateereri, musakanganwe kuteerera hurukuro dzedu idzi.
Minduro pamubvunzo wanga wagara uri pamiromo yevanhu vakawanda munyika wekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kuwanepi zvikwanisiro zvavari kugovera mumisangano yavo yezanu PF yakazobuda nezuro mudare reparamende. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza nhengo dzeparamende dzakanga dzabvunza tsananguro panyaya iyi kuti amai Mugabe vaigovera matarakita akabva kuBrazil pasi pechirongwa chehurumende.
Amai Mugabe vari kugoverawo chikafu pamwe nembatya mumisangano yavari kunzi vari kuita pasi peboka revanotungamira muzanu PF remadzimai. Asi veruzhinji kusanganisirawo vemapato anopikisa vari kuti amai Mugabe vanongogovera zvinhu izvi sani ivo vasiri muhurumende. Mukuedza kwavo kutsanangura vamunangagwa vakati amai Mugabe vaingobatsira gurukota rezvekurima vaJoseph Made nekugovera matarakita aya ayo vakati ari kupiwa kumadiridziro masere mudunhu roga roga akaonekwa nebazi rezvekurima kuti anokodzera kubatsirwa.
Vebato rezano PF vanoti hapana chavanoona sechakapotseka pakubatsirwa kuri kuitwa vanhu nemudzimai wemutungamiri wenyika sezvo vari ivo amai venyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yezano PF vachiongorora zvematongerwo enyika vaGoodson Nguni pamwe nemukuru weCenter for Natural Resource Governance uye vachiongororawo zvematongerwo enyika vaFarai Maguhu. Tatanga nekubvunza vaMaguhu pfungwa dzavo pamusoro pedanho raamai Mugabe iri uye kubvuma kwavamunangagwa kuti zvinhu izvi hazvisi zvebato rezano PF asi kuti ndezvehurumende.
Veruzhinji tanga tiringori nemubvunzo wekuti amai Mugabe vanga vane pfupi zvinhu zvakaramba kudaro, asi mashoko anosuwisa zvikuru kuziva kuti zvinhu zvaifanira kuti zvigoverwe nehurumende zvaakugovewa naSecretary for Women's Affairs wePolitical Party yeZANU-PF. Zvinhu zvataitarisira kuti zvinofanira kuti zvigovewe nehurumende kubudikidza nemastructure ehurumende pekuti veruzhinji vanogona kusununguka kusvikapo vachinopiwa zvinhu izvozvo, asi maitirwo azviri kuita zvoparidza kuti zvinhu zvakaipa zvikuru.
Vanguni,
ndine urombo kwazvo kuti nina vangu vanofunga kuti hazvina kodzero kuti amai venyika vatumwe nababa venyika endai munopa vana izvi. Hazvina kumbonzi nemai Mugabe vakazvitsvaga. Mai Mugabe musati masvika kunyaya yekuti ndiSecretary for Women's Affairs, ndimai venyika. Tinoti isu vaMugabe ndibaba venyika, mai Mugabe ndiye amai venyika. Chechipiri, pakaitika Hurricane Katrina kuAmerica, takaona isu mudzimai waPresident weAmerica achiendesa relief aid kune vanhu. Tinoona madzimai emapresidents akawanda achiendesa zvinhu zvatsvagwa nehurumende azvinopiwa naamai. Hazvina kunaka kutise pamberi kuti mai Mugabe ndiSecretary for Women's Affairs, tisakanganwa kuti mai Mugabe ndiamai venyika.
VaMaguhu,
chekutanga chandingadotaura ndechekuti hurumende kana ichikwereta mari kana ichikwereta zvinhu zvekurimisa kana chipi chainokwereta, chikwereti chairi kuparamurira nyika imari ichabhadharwa nevana vezimbabwe vapenyu nevachazouya saka chinhu chinenge chakaitisisa zvikuru kuti muri kukwereka muzita renyika asi nepa chikamu chenyika muchinyima vamwe vasiri munhengo dzepati yezanupiefu
Langoni, kana usiri nhengo yeZANU-PF, haukwanisi kuenda uchinomira pamusangano weZANU-PF. Zvimwe chete zvo ndofunga veZANU-PF havagone kunomirawo pamusangano weMDC. Mungati?
Izvi zvakatangiswa nebato reMDC. Chekutanga, ndoda kuti ndijekese zvakanaka. Isu kana tichipa matractors kune vanhu, tinopa matractors evanhu vakatambira minda yakabva kuhurumende. Musakanganwe kuti ZANU-PF ndiyo hurumende iripo izvozvi. Vanoita agenda yeZANU-PF. Vanoita mapolicies eZANU-PF. Havaiti mapolicies asina kubva kuZANU-PF. Chekupedzisira, concept yekuti kuna baba wenyika, the father of the nation. KuSouth Africa vanoti Mandela ngutata, ndibaba wenyika yedu. Kune dzimwe nyika vanoti president ndiye baba wenyika. Now, kudzimai wake anonzi amai venyika, that's why she's the first lady.
Vamagu.
Tichanetsana nana Bona nana Chatunga vakuti maakutitorera baba wedu naamai wedu. Remember, vashamu vachiti iwo. Dai ndai kwanisa kutuwa mkana kusarudza baba nikare ndaka sarudza wa mgabe ndoita mkoma wa Chatunga tingaiti ndambudziko vanao vari kudao vabereki vavo inima muno vabereki venyu here vakakuberekai vamunodana navo kuti ndiri mwana wa mai nhingi ndiri mwana wa baba nhingi pane kuti tese tonomomotera this couple I feel sorry nekuda kwa president mugabe naamai mugabe because mhuri yavo iri kuramba ichikura pane vanhu vari kuita gate crash kuti ini ndakaita mwana waamai mugabe hatidi kudaro wedu wei vabereki venyu vanozonyara sei vana vakuru vachiramba vachingotiza kuti inini ndiri mwana waamai mugabe
vanguni mashoko ari kutaurwa navamaguhu
tinoti isu vamugabe ndibaba venyika mai mugabe ndiye amai venyika azireve kuti kana wati ndibaba venyika uri kuda kuti baba wemunhu wese vekuzvaraiwa it's a figure of speech parai kuti ndibaba wenyika kuti ndiye mukuru anotarisira nyika yese kana imimi musina munhu anokuonai sevana vake tinai samugabe tina mai mugabe anotiona sevana vavo
hatifarirei vabereki venyu ndapota hangu ndiri kukumbirisawo
Avanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance uye vachiongorora zvematongerwo enyika vafarai maguhu vari kwamutare. Manzwa kubva kunhengo yeZANU-PF vachiongororawo zvematongerwo enyika vaGoodson Nguni vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America. Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly Valav Momaduku vanoti mutemo wekuendesa upfumi kuvatema wave kukonzera kuti vekunze vangadai vachiuya munyika kuzodyika mari dzavo vamire kuita izvi zvopa kuti vanhu vakawanda vashaye mabasa asi gurukota rinoona nezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vapatrick zhuwao vanoti hapana kudzokera kumashure panyaya yechirongwa ichi mamwe makurukota ehurumende nekuona kuipa kwaita upfumi akamboti hurumende yave kuvandudza mutemo uyu asi vachitaura nevatori venhau svondo rapera vazhuwao vakati mutemo uyu hausi kuzovandudzwa mutemo uyu unoti vemakambani ekunze vanofanira kupa vatema vemunyika zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana zvemabhizimisi avo muchikamu chedu chatiri kuita hurukuro nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika tiri kuita hurukuro namuzvinafundo Maduku ava vanoti nyika yave kuda vatungamiri vatsva vasingaite zveuori
tingati zvinhu zvakanyanya zvinonyanya kudiwa zviviri zvitori pachena zvinofanira kuitwa nehurumende nechekutanga ndechekuita vanhu vakachena vasingadi zvekuba mari dzehurumende nekuba zvinhu zviri kubva muupfumi hwenyika saka zviya zvinonzi muchirungu corruption kukaita hurumende NTA hurumende itsva inongotari kuita vanhu vasingadi zvari kuti tine zvinhu zvakawanda zviri mukati menyika nyange tichitambura asi nyika ichine zvinhu ichine zvinhu zvakawanda zvamunoona imomomo tine goridhe tine dhiamondi tine platinum zvakadaro izvi tine minda ino yakanyatsokura ine ivhu rakanaka zvinhu zvinobuda imomomo zvino zviri kubiwa nevanhu vesanu basa ravo nderekungoti vari muhurumende vari kungodya chete saka chekutanga kuisa vanhu kana uri hurumende isina vanhu vane uori seuri chechipiri ndechekuti munyika mukwanise kuitawo zvingaita kuti vamwe vanhu vane mari vari kunze kana vari mukati menyika vakwanise kufarira kuita basa munyika imomo iya inonzi investment muchirungu Saka hurumende inenge ichiuya inofanira kuita kuti zvinhu zviite zvinoita kuti munhu afarire kuuya. Izvozvi vanhu vazhinji havafariri kuuya nekuti hurumende yeZANU PF inoita haisi haina mitemo yakanyatsojeka. Pane mitemo yaunonzi indigenization, unongoti chere munhu akauya kana chere munhu aine bhizinesi anoda kuita munomu, 51% yeizvozvo inofanira kunge iri kutorwa nevanhu vemunomu. Hazvinyanyi kubatsira kana uchida kuti vanhu vauye neinvestment, nekuti munhu achiuya neinvestment yake unotarisa kuti kwaungada kuti uite zvakadaro nema51% ndekupi.
Vamwewo vari kuti chimwe chiri kuita kuti upfumi hwenyika huende kumawere inyaya yekuti mubato reZANU PF rinova iro rakaomba hurumende pari zvino mune kurwisana kwakanyanya. Munotenderana nazvo here?
Nditenderani nazvo izvozvo. Vanhu vanotaura izvozvo havana zvavari kuziva. Vanhu veZANU PF havana basa nokuti vakabatana kavana vabatana. Havagoni, hapana zvavanokwanisa kuita. Matsotsi akangoungana mupati anoda kungoba zvinhu zvenyika chete.
Tochitarisawo zviri kuitwa nebato renyu reNCA. Zvii zvamanga muchiita mazuva ose apfuura?
Mazuva apfuura ese takataura pautabikiti bato riri kutanga. Saka nyaya huru yatiri kunyanya kuita ndeyekutitsvage vanhu vanotijoina. Tichigadzira aya anonzi mamembership structures kuarea yega yega. Tiri kushandira mawadhi, totsvaga wadhi ritine komiti wadhi. Sepati haingonyangunyi kuita kuti yatova nevanhu.
Manga muchipindawo musarudzo dzemaby elections, vamwe vanopikisa vachiti hatipinde pachitaka kukakavadzana. Zvii zvamungati madzidza mukupinda musarudzo idzodzi?
Patakapinda musarudzo dzemaby elections hatiwa hatingopindi. Takati aiwa tiri kushandisa maby elections tichitoona vanhu. Tikaita maby election makandidhetsi nevanhu vari kukambena vanhu hautoziva kuti kune NCA ndo yanga iri nyaya yatakatipindire maby election. Izvozvo zviri kushanda zvikuru. Tiri kuona vanhu vakawanda vatiri kutokwanisa kuti tijoinise. Kukanzi kwaita by election kumbiro kwainzi aita vanhu 405 ipapo pa400 ipapo pachoita membership yakati kuti inenge yakuchoita nucleus yedu ikoko. Tikaenda kumarondera zvadai zvichingodaro. Saka izvozvo zviri kushanda. Asiwo tiri kuona kuti tinofanira kuramba tichidzidzisa vanhu zvakawanda kuti vazive kuti hatisi kupinda mabyelections timawine, nekuti vamwe vanokwanisa kutanga kuti NCA hapana zviripo, ipati ruzivi iri kungoti hairi kungodyiwa, iri kuna mavhoti mashoma. Saka vamwe hanichadi kuisapota. Tichashanda nesimba kuti vanhu vazive kuti aiwa havasiwo maonzo avanofanira kutanga vatione sepati iri kugadzirira zvamangwana.
Mubvunzo wekupedzisira, pane vamwe vari kuti mapato anopikisa akasabatana haasa akatonga, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko iwawo anotaurwa nevanhu vasingazwisisi kuti chinonzi politics inyaya yekuti unofanira kuenda kuvanhu wotaurira vanhu zvawakamirira. Saka isusu seNCA hationi iri pfungwa yakanaka kuti ngatingobatana chero nekuti tiri kufungwa kuti ndokutibvise ZANU PF. Tinoda kuzongobatana chete nemunhu atiri kuona kuti tiri kuita pfungwa dzakafanana, tinofunga zvakafanana.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Kana muchida kuteerera hurukuro yakareba panyaya iyi, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona kanawo pawebsite yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gwaro idzva resangano rinotsigirwa neUnited Nations rinoti vanhu 30 ezvuru vemudunhu reUnity State muSouth Sudan vakatarisana nenguva yakaoma nepamusana penzara iyo inogona kuuraya vanhu vakawanda. Gwaro iri riri kuyambira Unity State kuti nzara mudunhu iri inogona kusvika pakaipisisa mukupera kwegore rino kana dunhu iri rikasabatsirwa nechimbi chimbi.
Vakuru vakuru vemauto muAmerica vanoti muto mumwe chete wemuAmerica afa apo mauto emuAmerica apinda muurongwa hwekubatsira vanhu veruzhinji verudzi rwechiKed vanga vari muunhapwa kumaodzanyemba kweIraq. Vanhu ava vakapambwa nechikwata cheIslamic State.
Sa Sangano rinoona nezvechirwere chegomarara reCancer Association of Zimbabwe rinoti riri kuongorora mazamu pachena mwedzi uno wese senzira yekupemberera mwedzi waGumiguru vachidzidzisa veruzhinji pamusoro pechirwere chegomarara ichi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mukuru weCancer Association of Zimbabwe Muzvare Junior Mavhuva anoti gore rino ndiko kekutanga kuongorora mazamu pachena mazuva ese pakati pevhiki. Vakati vari kufadzwa nekuwanda kwevanhu vari kuuya kuzoongororwa.
Ii, ndiri kufara nekuti madzimai ari kuuya, and noti madzimai chete, kunewo varume vari kuuya, and tinozvikurudzira kuti varumewo vauye kuzotariswa mazamu avo, because havasi vakadzi chete vanoita breast cancer, varumewo zvakare vanoita breast cancer.
Muzvare Mavhu vatiwo ishuwiro yavo kuti ongororo yemazamu iyi vaiite kunze kweguta reHarare sezvo makore ese iri kungoitirwa muHarare.
Hurongwa hausati hwaapo, asi chidakadaka chedu kuti zvinge zvichidaro. Saka patinogara tichironga hurongwa hwedu hwemakore achateera, ndinovimba kuti tichazviisa papa kuti tigozozviona kuti tinoenda sei kunzvimbo dziri kunze kwemaguta edu yemuHarare. Tikanoita zvakadai kunze kweHarare ndezvekuti tinofanira kunga takataura nemahospitals nemaclinics, nekuti patichaexamina vanhu vatinoona vaine malambu o vatinoona vaine maproblems, as Cancer Association hatizogona kuvabatsira, tinenge takuda kuzova refer to the next stage.
Mozvare Abigail Tafirei avo vakwereta mari yekufambisa kuti vasvike kuCancer Center vanoti vari kufara nedanho ravatora rekuongororwa pamwe nekuwanikwa mazamu avo akanaka.
Zvekunotesta breast cancer zvakakosha zvikuru kumudzimai wese, nokuti zvinotibatsira kuti vaiita zvemahara pane kunobhadhara, nokuti makost acho anodhura. Saka at least ukaenda unoitwa zvemahara zvakakosha kuti ugare uchiziva kuti zvakamira sei muutano hwako.
Mumwe mudzimai anga akamirira kuongororwa Maililin Masuku vanoti vari kufara nekuwana mukana wokuongororwa pachena.
Ndauya kunoitwa breast cancer screening, ndaona se noble idea, because at least ndikagara ndichiziya pandiri zvinenge zviri nani. Ndosaka ndafunga kuuya, because vanoti early detection maybe inogona kusevha upenyu. Saka ndozvandaona kunge zviri izi kwandiri kuti ndiite.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko nekuongorora zvirongwa zvinoitwa neCancer Association of Zimbabwe vaLovemo Makurirofa vanoti vanhu vari kukoromoka vachiuya kuzoongororwa.
Vanhu vakawanda vari kuuya kuzoongororwa, yatingati sisu kuitwa yatinoti pachirungu clinical breast examination, kuongororwa mazamu kuona kuti havangadaro vane breast cancer here. Saka tikatarira manhamba anouya gore rineri tichikombera nemamwe magore ose, tinoona kuti gore rineri vari kuuya vakati wandei.
Gomarara repazamu riri kuuraya vakadzi vazhinji muZimbabwe, sezvo vazhinji vachizoonekwa kuti vanaro risingacharapiki. Nyanzvi dzezvechirwere ichi dzinoti kukurumidza kuona chirwere ichi kunoita kuti vana chiremba vagone kuchirapa. Cancer Association of Zimbabwe inoti ichabuda neuwandu hwevanhu vakauya kuzoongororwa panopera chirongwa ichi. National Cancer Registry inoti zvikamu makumi masere kubva muzana zvechirwere ichi zvinopfuura maoko avo rinenge riri gomarara rinenge ratodzika midzi uye ronetsa kurapika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa chedu cheLive Talk mu Women's Forum na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevanhukadzi munyaya dzechirwere chegomarara repazamu.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Yashika nguwe kuti timboverenga tsamba dzamanyora kuno kuStudio 7. Munyori wekutanga ndimukoma David Chidzumo, vari mubhuku rekwaGomo kuMount Darwin, Mashonaland Central, vanoti mamboswera sei ikoko nebasa. basa ngarishandwe. Ndingafara zvikuru kana makaverenga tsamba yangu. Aiva tinovimba kuti mukoma David Chudzumo vakateerera pane nguva. Kana vasina kuteerera vanzwa Studio 7 vachovataurirawo blessings.
HPR inoti makadii nebasa kubva musi watataura nemi nenyaya yenasa. Ndakanzwa semakati muchandifonera asi hamuna. Ndibetsereiwo nekuti ndakarasikirwa zvikuru. Kana kuti vandipe hangu mari yandakavapa ndichisevenza kana kuti ndichasevenza. Munyori haana kuisa zita rake asi tichaedza kuti titaure naye. I think pane nyaya takambotaura palife talk ndo yaari kutaura kuti pangagadziriswe sei patakadaidza vamuve ZCTU.
Okay. Mumwe anoti mukoma Jonga tirimo munyika yasekuru Robert zvinhu zvakaoma munyika. Ndini Tryman ndimoreseraiwo hama dzangu dzekumudzi kuvombozi Makaza Village pamahata bus stop after bridge.
Mumwe anotiwo zviri sei Studio 7 team ndikafara kana mukaverenga tsamba yangu. Ndinoti pamberi nekuramba muchitipa nhau dzechokwadi musadzore tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso. Pamberi nechokwadi ndimoreserewo vagari vose vemukapfunde. Ndisingakanganiwo shamwari dzangu dzandakadzidza nadzo dzinoti Tyson Gumire Mete, Tinashe Justice Chawora, Richard Gore naMilos Nyamukurira. Ndini Obey mudengezerwa kuhurungwe.
Kunzvimbo kwako
ndo kwandabva ndatoziva kuti ukapfunde uku.
Pane mumwe ari kuti hai timu yose yeStudio 7, kuno kwane nguo tanzwa nenzara, ndikwadzisireiwo Ward 10 yose. Ndingafara mukaverenga meseji yangu. Munyori haana kutipa zvakare zita rake.
Mwanotiwo ndotanga nekusimbisa Mose Jonga and team ndichiti pamberi nenhau dzechokwadi tanzwa nenhamo. Izvave kuda kutangwa patsva kwete kugadziriswa. Ndifarisirewo mhuri yose yekwasoka. Ndini Baba P.
Mumwe ati makadi blessing naJonga ndingafara chose kana mukaverenga yangu tsamba pamhepo. Zimbabwe yaenda kumawere, isu vechidiki hatichina tarisiro neupenyu. Kuno tobhadhariswa mitero yedzimba dzakasiyiva nevarungu. Hamawe tatambura isu. Tariro yedu yave panatsvangirai. Ndini GTJ kubhema vali kwamutare. Ndiroverewo kambo kamachesu kutsvaga chiremba.
Tichatsvaga kambo aka pachida tozoedza kuti tikaridze mangwana tikakaona. Mwanotiwo hama dzangu ndinofara chaizvo nenhau dzamunotipa basa sebasa hama dzangu. Asi chinonyanya kundirwadza ndechekuti munyika mune nzara, asi kana vanhu vopiwa chikafu chorubatsiro pava kutariswa kuti iwe uri webato ripi. Kuitawo here ikoko? Tongai tawasha, ndiri kuSouth Africa.
Aiva vateereri, nguva yedu ndoyaita shanje. Ngatisanganei zvakare mangwana apo tichaverenga zvamanyora. Musakanganwa kutishanyira pamwe nekutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Gani Records. One
to them. You know when it's Christmas, they call me Father Christmas. But now it's dancer time, they call me Dancer Father. Hear me now? You know this is key. All them niggas are going to
nako kambo paya pamakati kubva kuna Killer T na Shinzoman kambo ke Zim Denso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yapera. Rekai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Mapurisa ekwarusape anorova nhengo yeMDC ndoyekuichengetedza pakamba yavo pamberi pekuratidzira kwakarongwa nebato iri mangwana kwarusape kwakare.
Kushandiswa kwezvinhu zvehurumende nemudzimai wemutungamiri wenyika Amai Grace Mugabe pamusangano weZANU-PF kukonzera mutauro munyika.
Vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weNational Constitutional Assembly Valavumo Maduku vanoti yasvika nguva yekuti nyika itongwe nevanhu vasina zveuori. tabatashwa kumagume churongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange mine sudakare mangwana. Ini dini jonga kandemiri. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Nenwenyu, Blessing Zulu ndokusiyai mina jonga na Chris Gande munau dzechirungu.